dare rehaicot rakagara nezuro mushure mekunge isu vamiriri vevagari chitungwiza residence trust taendesa dare taendesa maminista vanove minister vehealth, minister welocal government, minister wefinance, chitungwiza municipality kudare rehaicot.
Chinangwa chenyu change chiri chei?
Chinangwa chatakavaendesera ndechekuti taikumbirisa mvura potable safe and clean water kuvagari vese vechitungwiza. Saka dare rakagara nezuro rikapa order kuti chitungwiza municipality inofanira kunge ichitipa mvura 24 hours pazuva yakachena ende inove mvura inonwika inoshandisika zvose zvinokwanisa kushandiswa nemugari. Oda yakaitwa mushure mekunge vese vamhangarirwi nesuva mhangari mushure mekunge tabvumirana vao tacherechedza tikaona kuti nyaya iyi nyaya yakakosha ende hapana chekupikisana nacho. Saka chibvumirano ichi ndopa chikaita kuti ichokwadi mvura inofanira kuvagari vechitungwiza vanofanira kuona safe, clean and potable water.
Saka dare redzimhosva zvarakatonga nenzira yemakanga muchida modini kubva pano makatarisa mberi uku?
Tinoda isu sechitrust nevagari vese vechitungwiza tinoda kutenda boka reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoveranga richitimirira panyaya iyi kuti tisvike pakukunda kana kuti pakubvumirana kuti ichokwadi. Tinoda mapato ese anofanira kubatana vakwanisa wanikwa vachitipa mvura. Chikumbiriso chedu chevagari ezvino takukumbirisawo Minister of Finance vaprofesa Mutuli Ncube kuti vakwanise kuwanikwa vachipa Harare mari yekuti itenge machemicals nekuti isu sechitungwiza mvura yedu inobva kuHarare. Saka ndo chikumbiriso chedu kuti koti yabvumirana nesu vagari kuti ichokwadi tinoda mvura. Saka kuti mvura yedu tiiwane Harare inengewo yawanawo mari yekutenga machemicals kuti ikwanise kuwanikwa ichitipa mvura. Ndo zvaitika, tinongotenda uye nekufara nechiitiko chaitika kuti ende tichitarisira kuti kubva iko zvino tichange takuwana mvura zvekare mumatepi medu yekunwa nekushandisa zvose zvatinoda.